manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kwa chereri, chino sanga na kakara manjero anasi, uru msue chupiri kubumbi 13, 2021. Maka chereri kwa Studio 7, nefinyuri enye azirikichika mzimbabwe, damuno piwane Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutuma kwanza kwa ganesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini jonga kandemiri nishitepe nyurandiri kumba senzire kushidzivirira kuchirwere cha COVID-19 nishiti esu nyesu mchirongwa chedu cha nasi sanganire World Health Organization WHO rinoti nomba ziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina adzitari dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo Mumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri waSachigaro mubokare rechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare rinopa mutongo unomisa danho rakanga ratorwa neHealth Services Board rekurambidza mutungamiri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro. Indwe mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sanganire World Health Organization WHO rinoti nhomba dziri kushandiswa muZimbabwe dzakagadzirwa kuChina adzisati dzatambirwa nesangano iri zviri pamutemo kuitira kuti dzishandiswe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. WHO inoti ichiri kuongorora nhomba idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wehumu Zimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati nhomba dzekuChina dzinogadzirwa neSinovac neSinopharm dzavai padanho repamusoro-soro mukuongororwa uye vanotarisira kuti panopera mwedzi unowa kubvumbi huu inenge yapedza kuongorora nhomba idzi.
The stand of WHO is to encourage vaccination. We also encourage all vaccine manufacturers to submit the information about their vaccines to WHO as soon as possible so that WHO can review and include those vaccines in the WHO approved list. So those ones are amongst the vaccines that are at a very advanced stage of being evaluated. We do hope to get the WHO position, you know, before the end of this month or early next month.
Se hu tinokurudzira kubayoke nomba, tinokurudzirawo vagadzirire nomba kuti vakurumidze kuunza kuhu information nechepita nenomba dzavo kuti tiongorore pamwe nekuisa pamushonga inenge yatendedzwa nesangano rehu. Mishonga inogadzirwa neSinovac neSinopharm ndeimwe yave padanho repamusoro-soro rekuongororwa. Uye tinotarisa kuti panopera mwedzi kana kutanga kumwedzi unouya hu inenge yazivisa pamire nhomba idzi.
Mashoko avagasasira anoburitsa pachena kuti nhomba dzeSinovac neSinopharm dziri kushandiswa munyika hadzisati dzapiwa chitambi nehuu kuti dzishandiswe neveruzhinji. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa here kuti nyika dzishandise nhomba dzisati dzakomekedzwa nehuu, vagasasira vati sesangano vanokurudzira masangano anotarisa mishonga munyika dzakasiyana-siyana kuti aongorore nhomba idzi dzisati dzashandiswa. Vagasasira vati sangano rinoongorora nekubvumidza mishonga munyika reMedicine Control Authority of Zimbabwe rakati rakatasa nhomba iyi rikagutsikana kuti yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba mbiri dzekuChina, yeSinovac neSinopharm. Nhomba dzekuChina idzi dzinonzi dzaita mutauro kune dzimwe nyika, kunyanya nhomba yeSinovac inonzi dziviriro yayo yakaderera pane zvaive zvataurwa neChina. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr. Johannes Marisa, vauza Studio 7 kuti kana nhomba ichidzivirira nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu, chinhu chakakosha mukudzivirira ndufu nezvikamu izvozvo.
Kana paine protection iri above 50% saizvozvo, tinototi half a loaf is better than nothing. Pane kuti tibve tatorambira kure tobva tati aiwa mavaccines aya hashandi. Mavaksinza hada aiwa. Iyo 62.5% inowanikwa kune vamwe vanhu. Chinotori step yakakosha kune ruzhinji sezvo anenge achipuwa kune vanhu vakawanda.
Vamarisa vatiwo kana vanhu vakabayiwa pamwe nekutevedzera zvinokurudzirwa zvekupfeka mamaski nekusaungana nekugesa maoko zvinobatsira mukurwisa chirwere ichi. Vamarisa vatiwo mimwe mishonga inonzi nedziviriro iri pamusoro inonetsa kushandisa nekuda kwezvinodiwa pakuichengetedza. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota vezveutano vaHenry Madzorera vati chakanyanya kukosha pari zvino kuti Zimbabwe iite tsvagiridzo yekuti nhomba idzi dziri kushanda zvakadii munyika.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vanhu veZimbabwe kuti kushanda kwenhomba iyi yeSinopharm neSinovac yakazoira mushure kwakamira sei, nokuti tatobaya nhomba yekuwana vanodarika 195,000. Tofana kunge taane ruzivo izvino venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosevenza samu dzacho dzokuti izvo nhomba iri kushanda zvakadini.
Vamadzorera vati mashandiro enhomba anosiyana-siyana uye hapana chakaipa mukumira kushandisa nhomba kana zvaonekwa kuti hadzisi kushanda zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano nezvenyaya yenhomba dzekuchina, asi vachitaura pakasvika nhomba yekutanga munyika, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati zvimwe zvinotarisirwa neZimbabwe panhomba machengeterwo enhomba idzi vakapa muenzaniso wenhomba yeSinopharm iyo vakati iri nyore kuchengetedza munyika sezvo zvikwanisiro zvaidiwa zvakagara zviripo munyika. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro muSADC mukubaya nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mudare reparamende vari nhengwe MDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubokare vechidiki muzvare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare ramagistrate vaDennis Mangosi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita nekusatevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachinzi vakataura nevatori venhau panze pedare ramagistrate muHarare. Dare iri rati hapana zvitsva zvachinja kubva zvavakambonyimwa mukana wekuti vatongo vachibva kumba rechiti vakaregwa vanogona kuramba vachipara mhosva. Mune imwe nyaya, dare ramagistrate rekumasvingo rapa kanzura weMDC Alliance mukanzuro yechiredzi vaGilbert Mutubuki mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongo vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vagari vekuchivi kupandukira hurumende yava Emerson Mnangagwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Patience Madondo vati vamutubuki vabhadhare mari inosvika zviuru zvishanu zvemara TGS uye varambe vachigara kumba kwavo kuchiredzi. Mutongi audza dare kuti vamutubuki pamwe chete nevamwe vatsigiri vebata ravapfumbamwe avo vakasungwa vakapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera vakapara mhasva iyi musi wa11 mwedzi wapera pazvitoro zvemhandamabwe kwachiri. Gweta riri kumirira vamutubuki vamartin mureri vezimbabwe Players for Human Rights vati vamutubuki vanzi vadzoke kudare musi wa6 mwedzi unouya.
Tauya pakoti ngapinda mukoti vapiwa ivo bhero vanzi vabhadhare 5,000 RTGS with the clerk of court Mashingo.
Vamutubuki vanzi vakaita musangano zviri pamutemo uye vaipfurira vagari kuti vapandukire vamunangagwa kuita kuti vabviswe panyanga nechisimba. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati vari kunyunyuta zvikuru nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzechidiki vachisungurudzwa mumatare nemumajeri.
Isu seMDC Masvingo Alliance mutungamiriri vanhu vachamisa hatisi kufara zvikuru nyaya yekungosungwa sekuda kunoitwa vana vadoko mayouth edu hatisingo nyazira nebasa rose tunyayatwe pawhatsapp tusina kana nomusoro when they are addressing real issues hatidi hurumende inogondera mukonikoni mago aripo mago iikonomi yadhakwa hakuna mabasa dhora rakadonha zvina hasi kufamba vanofana zhara mombe dzavabhadhara mutero wedib $2 vanakakora mabhondi ndonyaya dzitofanga ichitarisa zvinhuva zvezi ndonyaya chazizvonge ichitarisa zvinhuva zvine zano kudokora kusunga vana vari kuvangaita zvinhu zvewhatsapp
imwewo nyaya kanzuro yekutsva remasvingo nhasi yatura mashoko ekuti yadzikisa mitero yemvura nezvikamu makumi maviri kubva muzana zvichitevera kuchemachema kwakaitwa nevagari avo vange vatadza kubhadhara mari yakakwidzwa mubhajeti regore rino vachitaura pamusangano nevatori venhau meya weguta remasvingo vakuleni maboke vati vakatora danho iri mushure mekuona kuti vagari vazhinji vakange vaomerwa nekubhadhara mari dzemutero idzo dzakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura mazana mashanu mubhajeti regore rino
yase zvataverenga pane maareas anosvika 6 atikabata ese tikazimabata nzano average inenge iri 20% takatarisana nemamiriro akaita ikonomi yedu ino zvedu kuti vanhu vane kugozhegwa kwavanako kunyanya ichitarisa kuti dzimengwa masalaries avo haana kukwira bati dambudziko rinozonyanya kuita nderekuti kwatisingatotendedzi kubata kune mari dzakawanda sekunana mvura hatigoni kukubata uyezve tinotochemawo nevagari nokuti vanotisupplya machemicals nezvimwe vakazvikwidza ende havasi kuzvitarisa kuti vagari vari kuwana mari chavo chavari kungodai mari yokuti vakwanise kutipa maservices avo
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united dresdens and repairs alliance kana kuti mura muzare rumbidzai magurupira ati kanzuri yakatora danho iri isina kunzwa pfungwa dzevagari nekudaro havaritambiri
zvataurwa nekansu hatisi kumbozvibvumirana nazvo kana 20% yavari kudzisa nayo chokutanga pavakakwidza kusvika mu500% vakati consult vakauya vakaita mabudget consultative meetings saka chakatadza kuti vakuda kudzisa vapinde muvagari vavaudza kuti ndo zvatafunga izvozvo kuti tidzise ne20% chii zvakare 20% yavari kutaura kubatana kumeso chaiko nezvanatsuro nagudo zvavari kutiitira because ukatarisa the difference between 20% ne500% is just a drop in the ocean havana zvavaita vagari vakaomerwa nevatoreducer neabout half of that amount kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara marates because zvichichangoitika ndechekuti marates aya zvikwereti zvichiramba zvichingodurikanidzana
vagari avo vaimbobhadhara mari dzinosvika mazana mashanu dzemaRTGS pamwedzi vari kubvisa mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora emaRTGS mwedzi woga woga guta remasvingo rakatarisa nedambudziko remvura rave nemwedzi inopfuura mitanhatu vagari vachiwana mvura mudzimba dzavo kaviri pasvondo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
dare repamusoro rehigh court nhasi rapa mutongo unomisa danho rakanga ratorwa nehealth services board rekurambidza mutungamiri wesangano ravanamukoti rezimbabwe nurses association kana kuti zina vainoki dongo kumirira vakoti munhaurirano dzemihoro dzinoitwa pasi pehealth services bipartite negotiating panel health services board yakanga yatora danho iri ichipa chikonzero chekuti vadongo avaimboshanda semukoti pachipatara chesale mugabe vakanga vasisiri mushandi wehurumende mushure mekunge vasiya basa asi sangano rezimbabwe nurses association pamwe chete navadongo vakapikisa danho iri kuburikidza nekuenda kudare rehigh court vachiti rakanga rakanangana nekunyaradza vadongo avakanga vaendesa mushandirwi kumatare edzimhosva mune imwe nyaya vachipikisa danho rekurambidza mashandiro evakoti aive penguvayo kana kuti flexible hours vachipa mutongo wavo mutongi wedare repamusoro justice webster chinamora vanonzi vati hapana mutemo unorambidza vakoti kumirirwa munhaurirano nemutungamiri wavanoda zvisinei nekuti anoshanda muhurumende here kana kuti kwete studio 7 yakundikana kubata gweta rehealth services board vachitekuteku avabva kuhofisi yegweta guru renyika kana kuti attorney general's office asi vadongo havanga vachimirirwa mudare navatinotenda matonhodze vekambani yemagweta yematizanadzo and warhurst vanoti vanotambira nemufaro mukuru mutongo wedare repamusoro uyu sezvo vasimbisa mashandiro avo mukumirira vakoti
kuti vakanyora tsamba vachindimisa kuti ndi kuzvitora manesi kana ichinge tisiri kushanda muhurumende. Izvi takaona zvakaitwa zvisiri pamutemo zvingaratidza kudare. Dare ragara pasina kuhigh court. And high court yapa mutongo wekuti sezvikota haina mvumo kundidzisa kuti ndimirire vashandi ndimirire manesi. Zvinoreva izvo kuti zvaitwa navo void zvavakanga vanyora. So in short tingangoti SSBoard yadyiwa neZimbabwe Nurses Association.
Imi kuzoti vatore danho iroro hamuchisiri mushandi wehurumende here?
Yes, ini ndakaregedza basa muhurumende.
Saka matanho ama kutorai kuenda mberi ndeapi zvichitevera mutongo wapiwa nedare uyu? Imi sangano renyu rinongomirira vashandi vari muzvipatara zvehurumende chete here?
Isusu sebazi rezvina reZimbabwe Nurses Association rinomirira vanamukoti. Tinomirira vanamukoti vakawanda vakasiyana-siyana. Tina vanamukoti vanoshanda kuhurumende, tina vanamukoti vanoshanda kumasiti kanzo, kunana Mutare, nana Harare City kanzo, nana Gweru. Tine vanamukoti vanoshanda kumaprivate hospitals, kunana Matadei nemamwe maprivate hospitals, nevashandi varima mission hospitals. Vatinomirira zvinova nhengo dzeZimbabwe Nurses Association. Saka isu kwatiri kana tina mukoti wekuprivate watavhotera kuti ave president kana kuti ave secretary general, anonga atoripo kumirira vashandi vavo vose vari kuprivate vari mupublic sector zvichienda zvakadaro kana kumamission hospitals. Saka ndizvo zvava zvatinirwa nedare rehigh court kuti hazvinei nekuti munhu anoshanda pasi kuti azozomiririra vashandi. Saka izvi zvabva zvaita kuti isu tive tine simba rakawanda rokumirira vashandi vedu pese pese pavari.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti zina vaino kidongo vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Benin yakamirira zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo, vanhu vakawanda vemunyika yekumadokero kweAfrica iyi vanga vakatarisira kuti nyika iyi ichaenderera mberi negwara rayo reutongo hwejekerere mudunhu iri. Asi nyanzvi dziri kuongorora zviri kuitika mudunhu rekumadokero kweAfrica iri dziri kushushikana kuti Benin iri kutevera gwara redzimwe nyika dzakaita semuvakidzani wayo Chad, iyo yakaita sarudzo musi mumwe chete neBenin, uye iri kutarisirwa kuwedzera utongi hwava Idris Deby avakatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu. Hurukota rezveukidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muBrussels, umo vari kutarisirwa kusangana nemadzitsawira eAmerica ari munyika dzemuEurope pamwe nemugungano reNATO. VaBlinken vari kutarisirwa kukurukura pamusoro peRussia iyo iri kuunganidza mauto ayo kumugano neUkraine, uye nyaya dzekubatana kwemadzisawira eAmerica muurongwa hwemuAfghanistan. Hurumende ichiri kutsvaga nzira dzekukwezva nadzo vekunze vanoda kuuchika mari dzavo munyika kuburikidza nemusika weVictoria Falls Stock Exchange, asi makambani akawanda anoti haana chivimbo chekuti anozowana mari dzavo here dzekunze kana achinge odzida. Musika uyu wakaparurwa gore rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musika weVictoria Falls Stock Exchange muna gumi guru gore rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube vakati uchabatsira vekunze vaichema-chema kuti vainge votadza kuburitsa mari dzavo dzekunze kunze kwenyika kubva muna 2016. Musika wekuVictoria Falls uyu wakaparurwa mushure mekunge zvinhu zvaita manyama mire nerongo paZSE. kubva muna nyama vuvu kushika muna gumi guru makambane kunze ainga atengesa mashares awo pa ZSE anoshika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vachishandisa mukana wainge waunzwa nemusika wekutengeserana kana kuti foreign exchange auction uyo wakaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ muna chikumi gore rapera. Asi nyanzvi dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti zvino hasi kunyatsofamba zvakanaka pamusika weVictoria Falls Stock Exchange uyu.
Urongwa hweVictoria Falls Stock Exchange wakaparurwa nechinangwa chekukwezva mainvestors kuti vanga vachiuya kuZimbabwe. Exchange market iri kungo dealer chete ne foreign exchange kwa nema US dollars. Paris notukwa noti company imwe chete ya kwanza mwe chilista pamstika uyu. Inowe Sidco International. Nyaya ima capital inflow ne ma investment inflows munyika kwa affect kwa maone rangu ne nyaya COVID-19 ya unza ma uncertainties kuma investors angada ya kisa mari. Uyo zvakare ne economic environment in general munyika.
Vativo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kutanga zvagadziriswa.
Institutional reforms akaitwa anobatsirawo kuti tikwanise ku unlock more investments, more capital inflows into the country. Zvaita kuti makambani akawanda anga achida kulista pamusika weVictoria Falls Stock Exchange.
Imwe nyanzvi munyanzvi zveupfumi vaVictor Boroma vatiwo vakawanda vachiri kuzengurira.
Vemakambani emuno nevamabhizimusi ekunze vachiri kuzeza kuinda pamusika uyu. Nekuda kwemamiriro eupfumi arimo mukati menyika, takatarisa sarudzo dzegore ra2023 riri kuuya, uye dambudziko rinosanganikwa nayo nevemabhizimusi emuno kuti vabuditse mari dzavo kuti vaende kumabhanga ekunze, iyo yatinoti dividend repatriation inova inonetsa.
Vaboroma vati Zimbabwe iri kuonekwawo siyakageza negoka munyama.
Zita reZimbabwe senyika yekuunza mari kana kuti yatingati investment destination richiri rakati svibei kunyika dzekunze, kunobva mari yakawanda iyo inonzi foreign direct investment nekuda kwezvakamboitika kumashure kusanganisira mamiriro eupfumi, matongerwo enyika, uye kurasikirwa nemari nekuda kwekuchinja-chinja kunenge kuchiita mitemo yemari yemuno. Makambani anechitsama ari kutobvawo pamusika watinoziva wagara uripo weZimbabwe Stock Exchange nekuda kwekushaya mari dzavanenge vachitarisira pamusika uyu, uye nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanovimba kuti mamwe makambani makuru akambomiswa kutengesa pamusika weZSE navamutuli Ncube akaita seOld Mutual achaendeswa kuVictoria Falls Stock Exchange.
Vamutuli Ncube vamboti kutenga nekutengeswa kwemashare ekambani yeOld Mutual nePPC zvimborambe zvakamira. Nenyaya iyoyo yanga yakungoitika kuti vanhu vanga vachitora mashezi ivava vachiendesa kunze vobva vatengesa. Saka ndiyo inoti fungibility nechirungu. Zvakabva zvambomiswa vachiona kuti zvofambiswa sei. Pakabva pazoiswa Victoria Falls Stock Exchange iyo inobvumidzwa kutenga nekutengeserana nemaUS dollar. Ndiyo kwanga kuchiitizwa Old Mutual nePPC neSidco dzinofanira kunotengeswa ikoko.
Mukuru weZSE vaJustice Boni vanoti kuti zvinhu zvinyatsofamba pamusika weVictoria Falls Stock Exchange panoda homwe yemari inosvika mamiriyoni matatu yekuAmerica inoshandiswa sechibatiso kuitira kuti vanenge voda mari dzavo vadziwane nyore. Vanoti vari kuumba homwe iyi vachishanda nebhanga guru renyika reRBZ. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makanzuru emadhorobha nemaguta akawanda atanga kurambidza vagari kutengesa mabhero embatya mumisika yavo senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti uku kuomesera veruzhinji vari kupona nekutengesa mabhero sezvo munyika musina mabasa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemutare ndiyo yatanga kutora dano iri ichiti iri kutevedza mutemo wa hurumende uyo unorambidza kupinza mabhero munyika pamwe nekuatengesa. Meya vemutare vaBlessing Tandi vati kanzuru yavo inotevedzera mutemo nekudaro kubvira pakatanga denda reCovid-19 vakakurudzirwa nehurumende kuti vatevedze Statutory Instrument 6 of 2014 inorambidza kupinzwa nekutengeswa kwemabhero munyika.
But in such as of now, at if I'm good, if I want to treat us as it's guided by my statutes. The statute is reported as a mutemo that, you know, Pakatanga COVID, you know, government was very hard on that. Another thing, my brother, my mother, my mother, my mother, my mother,
vati handi chido chekanzuru yavo kurambidza vanhu kutengesa mabhero sezvo achiziva kuti ndo paneraramo yeveruzhinji.
Vazhinji vanochema dakaedu kuti maclients acho vanova mabeneficiaries vakaita unge seni ndakapfeka bhero neari kutengesa vacho ese tinenge tiri panguva yakaoma parizvo bhoza handikwanisi kutenga vanai kutenga hembe mbiri kana nhatu dzebhero. Ndakwanisa kutenga hembe imwe chete nawo pashopu saka uchizi getting a disadvantage there.
Meya weGweru zvakare vari mutungamiri weUrban Councils Association of Zimbabwe vaJosiah Makombe vati zvave kuitika kwamutare ndizvo zvichaitwa mumaguta nemadhorobha ese munyika sezvo makanzuro asingakwanise kupikisana nehurumende.
Asi tinenge tichitarisawo zvakare tichiongorora kuti munzvimbo matinenge tigere sevaguta zvinoacceptwa sei nevagari vedu. But tinofanira kuvaengage atichivaudza kuti mutemo hauchatenderi kuita izvi kuitira kuti vanhu vazive kuti vakufanira kutsvaga dzimwe nzira dzekurarama nadzo vane kurarama vachitengesa mabhero asingachatenderi.
Mutauriri wemutare Informal Traders Association vaBrilliant Mpofu vaudza Studio 7 kuti havazivi kuti makanzuro nehurumende vanoda kuti vanhu vararame sei.
Danho rinotaura nekanzuro rinotoafekita ka thousands of traders kana vakutaura kuti vanhu havachakwanisi kutengesa izvozvo zvinoreva kuti vari kuti vavhare maflea markets here because maflea markets they are designed to sell goods ka maguzuka anotengeswa mabhutsu munotengeswa bhutsu munotengeswa hembe and so on munotengeswa second hand clothes.
Mutungamiri wesangano remachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti hapana humbo hwekuti mabhero ari kubatsira kupararira kweCovid-19.
Makanzuru kana akutaura izvi vachishandisa marevenue medicine tingati isusa ndokungoshayiwavo chokutaura ikoko kuti COVID-19 yonzi yobva mubhero bhero rozoita 7 weeks or 8 riri muchikepe yangu sena COVID-19 kutaurawo kusina maturoko kana vari mamareason ngavaishandise mareason asiri medical.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matanho ari kutorwa nemakanzuro nehurumende anoratidza kuti havazive kuti izvi ndizvo zvave kuraramisa vanhu vakawanda munyika.
Mari yevanhu vakawanda mukapinda mutaunhu munoona zvinongoratidza zvega kuti vanhu vakawanda vaakurarama nemabhero sei zviri kudaro nokuti vanhu vari kuda mari. Chechipiri ka ndechekuti hembe dzacho dzidzi nezvinotengeswa zvitengeswa zvayazvo ukada kuti uende kwana Hedgers nevamashopu akadero zvinodhura saka zvinosiyana nemaincomes evanhu saka munhu wese ane njere dzakanyatsoti kweseri anotsvaga kwakachipa. Saka muchiona vanhu vachizomhanyira kumabhero kwe unoona masoksi achiita $2 achiita dhora handiti unoona hembe dzedzi dzichiita $3 hembe yakanaka chaizvo chako kungoitora woendawo neigeza kumusha.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati danho iri richaomesera vakawanda munyika asi vatiwo COVID-19 yakadzidzisa vanhu nzira dzekuita mabhizimisi nekudaro havafaniri kuchema zvakanyanya.
Lockdown yakadzidzisa vanhu kuti vakukwanisa kungoshambadza zvinhu zvavanotengesa vachitengesa vasina kuungana panzvimbo dzekanzuro. Saka zvinokwanisa kukanganisa avo vachange vane zvitoro zvavo nemisika yavo panzvimbo dzekanzuro. Asi handioni kuti zvichadzivisa vanhu vanenge vada kuwana raramo kubudikidza nenzira iyoyo nekuti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekushambadza zvinhu dzichingori chete dzekuva nemusika panzvimbo dzekanzuro.
Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende zvikuru gurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo kuti sei vari kusimbaradza kutevedzwa kwestatutary instrument 6 of 2014 sezvo vange vasiri kudayira nharembozha dzavo asi vamakombe vati makanzuru achazadzisa zvinenge zvataurwa nehurumende sezvo asina simba rekuramba zvaanenge audzwa kuti aite zviri pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumaguta makuru enyika anoti Harare neBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ive nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba any drug engenayo first yahamba ma health officials and the health personality mobile besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani. We never given anything.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
I was ngikuselile okuningi malayelana ngaleli jekiseni basazi ukuthi bakhona abanye abangahlangana nohlupho abanye ingxukeko kuyenzeka ukuthi balamanye ama-allergies abalawo. Uma sixhwa isigili ukuthi nxa ungahlangana nohlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bakhuthaza abalokhe belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19. Amazwi la aza ngesikhathi ezinye ingcweti kwezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kwele China ayiwo asetshenziswa eZimbabwe kawasebenzi okwezinga laphezulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, uMnangagwa uncome inkokheli yogatsha lwezempilakahle ethele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveze ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela kwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuvikela ukubanjwa yi-COVID-19. Ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile. Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu i-COVID-19 vaccine liqale ngunhlolanja kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela. Ihlandla lesibili laba ngelababalisi abezomvikela, abafundisi, labantu abaphila lemikhuhlane engalaphekiyo, lalabo abezempilakahle ababesele kuhlandla lakuqala. Kodwa ingcishi yezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlahla uZulu weZimbabwe alungiswa kwele China alamandla angakanani okumelana nalolu bhubhane. Omunye onomcabango omunye uNkosikazi Nosipho Sithole ongumongikazi waseHarare.
Ivaccine lecho ukuthi afika eZimbabwe angiyithembi, that's number one, ngoba ngiyazi ukuthi yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba ma health officials and then the health personality mobile wesifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umuntu onjani ngawapha ama side effects nceda ngani. We were never given anything.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Mazurena othi kumele uhulumende achazisele uZulu ngokugcweleyo ukuba imithi yale ijekiseni isebenza njani.
Chakanyenya kukosha zvino ndeche kuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda kwenu
okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni eSinopharm neSinovac asebenza njani ngoba sisihlabe abantu abaningi sekufuze sibe lolwazi njalo dokotela kumele ngabe sibekwazi ukuba asebenza njani
zvino. Venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosebenza samu dzacho.
Sipata umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.
It has explained our strategy as a government in dealing with the pandemic.
Sifuna ukubona ukuba siyaba le mali enelayo ukuba sithola amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziyo ngoba imali esiyithole kuleli.
Wathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala. Kuthi izolo ntambama besebezafika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili. Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni ayisigidi ngenyanga okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye yekhulu ngenyanga kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga sebefika kulelo nani elalikhangelelwe. Uhulumende uyengezelele indawo zokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni ezisethuzane lapho ahlala khona. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi eziyi-2 10 million bayahlatshwa eZimbabwe okungaba isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Gatsha lwe-Africa Center for Disease Control CDC luthi le Morocco yilo esenhlayo yabantu abaningi abafika izigidi ezingamashumi amane asebehlatshwe kabili. Amanye amazwe abiwa eqhuba kuhle unhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngabagoqela eleMalaysia, Rwanda, Senegal, South Africa leleZimbabwe. EleZimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1.2 million wele China. Amanye amajekiseni aphosa efike ingxenye yesigidi 400,000 asephiwe leZimbabwe ngele China. Uthele India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintathu 35,000. Imele isithuthu 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abogatsha lwezempilakahle bathi kulaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,681 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni eyodwa selokhe lolu hlelo luqale ngoNhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 205,275. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amane 406. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni wonke omabili adingakalayo laya kunkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,304. Inani lasebebanjwe i-COVID-19 selikunkulungwane ezingamashumi phose amane 37,307 kulandela ukufunyanwa kwabantu abafika phose amashumi amabili 19 belayo izolo. Kubhubhenjalo abane okukhweze inani lasebefile elizweni lonke laya phezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,542.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Abasakhulayo beZimbabwe asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 sebekhuthazwe abalokhe belokuthandabuza ukuthi labo bahlatshwe ukuze bavikeleke. Bathi kungahlatshwa izigidi ezilitshumi 10 million njengokufisa kukahulumente, uZulu ulakho ukubuyela empilweni abeyiphila lolu bhubhane lungakaqhamuki nyakenye. Bakhuthaza njalo abantu ukuthi baqhubeke behlonipha iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. Omunye wabatsha laba ngumnumzana kuDakwashe Takundwa, yena ohlatshwe ijekiseni yeSinovac izolo. UTakundwa uthi ngaphambilini kokuhlatshwa ube ngomunye obelokwesaba, kodwa uthi uphiwe isibindi lulwazi aluthole kwabezindaba lolunye aluthole ebulenjini be-intanethi.
Angikahlangani lohlupho, ngizizwa ngikahle ngemva kokuthatha ijekiseni le-COVID-19 engwenze izolo.
Lapho odokotela bakuphe leli jekiseni, bakuphile na ulwazi ukuthi kumele ukhangelele ukuzizwa njani ngemva kokuhlatshwa kwaleli jekiseni?
Hayi, basikutshelile okuningi malayelana ngaleli jekiseni. Basazisa ukuthi bakhona abanye abangahlangana nale hlupho, abanye ingxikeko kuyenzeka ukuthi balamanye ama-allergies abalawo. So bakhona ukuthi ungakhona ukuhlangana nalo hlupho, kodwa basixwayisile ukuthi nga ungahlangana nalo hlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Sikhangela udaba lokuthi baswa khona abantu abaningi abasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19. Kuyini okwenza ukuthi wena ufisa ukulithatha leli jekiseni?
Mina kwenze ngafisa ukuthatha leli jekiseni silethemba lokuthi kungasincedisa ekuvuleni kwemisebenzi, ngoba okwakhathesi sesilomnyaka thina umsebenzi wethu ukhangele ngezamasiko abakathi art and culture. Ngakho-ke akula msebenzi yama-art eyenzakalayo sikhuluma nje. So sinethemba ukuthi ekuthatheni leli jekiseni kungasincedisa ekuthini imisebenzi ivuleke, sikwanise ukubuyela emsebenzini, sikwanise ukuphila.
Kodwa ubungasabi na sikhangele udaba lokuthi abantu abaningi bayasaba ngenxa yokuthi abalalo ulwazi oluthile ngaleli jekiseni?
Vele ngithe ngisiya khona bengile mbuzo eminingi, bengicabanga ukuthi ngingafika ngingabona ingane akuthabisi ngingatshiyana lakho. Bekuyinto sibe i-decision enzima sibili kuyenza, ngoba hayi bekukuningi okade kusekhanda. Izinyo lalapho esivela khona abaningi abakukhuthazi ukuthi abantu behlatshwe, balezinto eziningi abazicabangelayo kuningi okuphumayo nakuma-social media ngendaba zokuhlatshwa. Ngakho-ke kunzima ukuthi abantu behlatshwe.
Wena ulwazi uluthole ngaphi olumayelana naleli jekiseni? Ubulalo yini ulwazi?
Ulwazi ngilithole engibale ku-intanethi, nalapho sithe kufika ekliniki bakhuluma odokotela mayelana naleli lokhoze sihlabike izolo. Bakhuluma mayelana ngalo, yikho nje engithole khona olunye ulwazi ngemva kwalolo kade ngikandile ku-intanethi.
Kodwa ngemva kokuthola lolu lwazi ku-intanethi, ubuzile yini abo odokotela ngaleli jekiseni?
Ye, hayi, sikhulumile odokotela labo bakhuluma ngalo, sathola ulwazi ngalo. Ngingathi yikho okwakhathesi esisebenza ngakho, so sinethemba ukuthi kuzasincedisa sisiya phambili, akusoze kulepho kuni.
Bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kulabo abalaleli bakhanye ngani basasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19.
Hayi, into engayitshela ukuthi bangabala bekhangele amajekiseni lawa ayatshiyana, ayenziwe ngamankampani atshiyeneyo. Bengabala ngawo bewazwisise. Bangazwisisa ngibona ingani labo bangafikela esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kuqakathekile ukuthi sihlatshwe, ngoba sizama ukuzivikela nokuthi sikhangele ukuthi imisebenzi singaqhubekela phambili.
Umnumzana kuDakwashe Takundwa ngomunye wabahlatshwe ijekiseni yeSinovac evikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ubexoxa lo Mike Wove weStudio 7 ekoBulawayo.
Yeah. Yebo, yebo, yebo. Mthaka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe COVID-19. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzivuse ele Independence Day mhla ka 18. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu abatshengiselayo eMelika baphosele umlilo wama-fireworks emapholiseni abebuthene izolo phambi kwenkamba yabo eBrooklyn Center Police Department. Njalo bekulusuku lwesibili olokubhikitsha kulandela ukubulawa konsondo omnumzane Dante Wright emiswe ngamapholisa emgwaqweni edolobheni leMinnesota. Elemelika namhla lizamisa ukusetshenziswa kwejekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus e-Johnson and Johnson, yona ehlatshwa kanye ngemva kokuthi abantu abayisithupha abayihlatshwayo batholakale belezinyalo ezingajwayelekanga ezokunquma kwegazi. Ele-Afghanistan liqalisile namhla ilanga lokuzila olwe-Ramadan khona ukuzathatha inyanga eyodwa njalo okunanzwa ngokholo lwesimuslim emhlabeni jikelele.
Kweziphathelane lomnotho, osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze lozulu. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi osomabhizimusi abathengisa kumbe abawoda irayisi phandle kwelizwe kumele babhadale umthelo wesilinganiso sechumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kodwa inhlanganiso yabo somabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi kumele uhulumende esule lumthelo ngoba uzabangela ukuthi amabhizimusi amaningi avalwe. Ithi kulomunye usomabhizimusi osetshelwe yiZimra ukuthi kumele abhadale imali edlula $300,000. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Danford Motashu uthi umthelela lo uzabangela njalo ukukhwela kwempahla ezitolo. La ngamazwi acizelelwe isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhizinisi azadlulisela phambili ubuhlungu lobu budlulele kubathengi kukhwele lezo zinto ezizwe seziphatha kabi amabhizinisi ngomthelo kube izakhamizi kube ngabathengi abazabhadala lo mthelo. Ngakho vele nxa ngabe kufakwa umthelo ugcina ubhadalwe ngabathengi, ugcina ubhadalwe ngabantu abahlupheka abangasebenzi abalala bengadlanga abathwele nzima. Ngakho ke uhulumende ubulala abantu abavele behlupheka kanti ke njalo abantu bazaphuma ngobuningi emsebenzini kugcine kulohlupho olukhulu kulalokho abazama ukukulungisa.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uvumelana nalo Ncube.
Abazakhala yithi abathengi ngoba osomabhizimusi bazazifaka imali lezo kuma-price entengo ukuze bebhadale i-tax. Urhulumente kufuze abhalanse i-need yakhe yemali le need yokuthi qhubeke eyithola imali ngoba singeke sitshise isiphala ngoba sifuna ukudla namhla.
Ushoko uthi kumele uhulumende akhulumisane lapha amabhizimusi kudingwe isisombululo esingasoze sibe lomthelela omubi kuzulu lakumabhizimusi.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelano njalo le mali yangikhona ekubhadalisaneni kube le ndlela engalilula ukubhadalana ingabe imali engafuni ukuthathwa ngelanga elilodwa. kota singa kangela nje buke wayenzakala amabhenda akasibambela lati imali zama transfer since 2018 I think back dated but bug spread over a long time okwenzesa ile impact yankona sangayizwa kakhulu kodwa kusemabhizimusi I think bangaku spread la go over time but kuti baqhaza ngo 2017 angiboni kuyinto engathuthukisa amabhizimusi I think siyasasifunga phala amabhizimusi
osomabhizimusi abaningi basola umphathi ntambo wezemali vesithi udinga imali ngazo zonke indlela ngitsho lezilimaza umnotho isikhulumeli senakora uncube uthi kulezinye indlela uhulumende angazisebenzisa ukudinga imali
kungavalwa ubugebengu bese kuncitshiswa uhulumende uhulumende wethu ulezisebenzi ezinenge ezingenzi lutho kumele zincitshiswe eziphezulu hhayi eziphansi laba basekumaphozishini emanagement baningi kakhulu bagcwele emahofisini abenzi lutho kanti indleko eziningi azidingakali uhulumende angena kuzo ngakho-ke kakuphungulwe lezo zindleko kuvalwe izikhala zokuvuza kube sekuyekelwa-ke ukube kuthelweliswa abantu imithelo engapheliyo uhulumende aphile ngakhona lokho akuzuzayo
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadanisa ukubona uhulumende egijimisa imithelo kakhulu zona izisebenzi zihola imali ephansi
eleZimbabwe ke sesibone ngani liyaqakathekisa ke imithelo ngaba umthelo wegwayi otshwala kube umthelo we-ema imthelo lemthelo ekuseni emini lantambama oqoqodayo uduvelela kugasha lukahulumende oluthize ufuna umthelo nje ongenayo futhi uduvela kuhulumende ufunakala umthelo nje onje osokubangela ukuthi ke abamabhizimisi abathize bebona kusiba nzima ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizimisi
lanxa umphathi ntambo wezemali sithi uhulumende kabuyeli mufa kulolu daba inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi isicele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele kwezempilakahle sezikhuthaze uzulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sokuqala komqando ngoba kulapho umkhuhlane we-coronavirus ovame ukumemetheka khona kakhulu udokotela Solwayo Nkwenya osebenza empilo hospital koBulawayo uthi akumelanga abantu bahambahambe indawana yonke kungela sizatho uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla nxa abantu bengazivikeli ngemfanelo
kwamanje i-coronavirus le umkhuhlane wegcikwane elisha ibhubhane leli elikhona hhayi usumemetheka kakhulu kukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le esesikhulume ngayo umnyaka wonke lo sixwayisa ukuthi abantu bangathabalala abaningi ukanya isikhathi lesi so kubuya ukuthi kuyaqanda isikhathi sokuqanda lesi kusizabe sikhangelana lengozi enzima okwamagama yikho kumele lilale izixwayiso lezi ezikhulunywayo ukuthi abantu bengazi bahambe esiminye eminyeni abantu behlale phansi nxa kungela sizathu esiqakathekileyo ukuthi uhambe noma ungena edrobheni kungela sizathu lihlale phansi mahlabe zulu siyalixwayisa lingaze langena lapho kulesiminye eminye khona yikho lapho kuthathwa khona lo mkhuhlane lingahambi emaphathini lingahambi kuya emabhawa siyalixwayisa njalo nxa lihamba ligqoke amamaski la livale umlomo lamakhala lingaze lavuma ukuphefumulelana labanye abantu elingabaziyo lapha limile eziminye eminyeni lidinga izimali emabhenki langathi liyaxwayisa ukuthi lime khatshana labantu lingaze lasondelelana njalo ligeze izandla yenze lokho okuthiwa yi-sanitization ibhubhane leli alihambi lona lodwa thina yithi esihambayo selinompola sesihamba sipha abanye abantu yikho siyaisixwayisa kakhulu ukuthi lingaze lasondelelana laba bangalazi into akumele bazizenze emadrobheni behlale phansi ngesikhathi lesi esibuyayo esokuqanda abantu bazabe bephefumulelana eseduze njalo abanye bavala ama windi ezimoteni abanye bavala ama windi ema ofisini okuzabe kuyingozi enkulu kakhulu.
Kulabanye abakhanya bekhathazekile ngendlela eqhutshwa ngayo uhlelo lokuhlaba uZulu. Omunye wabo ngumnumzana efidlela Ncube olwela amalungelo kaZulu.
Okokuqala nje umithi yakhona lokhu engatholakali ngendlela efaneleyo ezibhedlela lamakliniki lokhu kuhlatshwa abantu abalutshwane. Njalo lolwazi lokuthi kungatholakala ngaphi ukuhlatshwa akumemethekiswa ngendlela efaneleyo nguhulumende. Okwesithathu abantu-ke ngokunjalo lokhu bengakwazi ukuthi kuyahlatshwa, kanti-ke njalo lokhu lezinsolo ezinkulu ukuthi ukuhlatshwa kuzabasebenzela ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke akukabi nenguquko engako ekucabangeni kwabantu, ekwesabeni kwabantu, ngokuba ulwazi kabaluphiwa ngendlela efaneleyo ngohulumende. Kucakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu, ungaba ngowe-Russia, ungaba ngowe-China, ungaba ngowe-Britain, ungaba ngowe-America, ungaba ngowangaphi, kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwayo ludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe bathole ukuphepha. Ngale ndlela okwenzeka ngayo kathesi akulabantu abangahlatshwa, ngeke sifike kuloko okuthiwa i-herd immunity. Ngakho-ke kuyadingeka imithi bemnengi, ulwazi lwandiswe lufinyelele emagumbini amanomhlaba ukuthi ukuhlatshwa kuqakathekile njalo abantu bayavikeleka ngalokho.
Umnumzana efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo, inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust idingele abadlali bomdlalo wenguqu koBulawayo izicathulo ezisetshenziswa ngabadlali ama-shooters alikhulu lamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Inspire uGift Samanyawe uthi inhloso yenhlanganiso le ukuphathisa abasibelayo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu abasakhulayo ukuyibona ikusasa yelizwe.
Our main motive or main reason why we donated this soccer boots is to help out the youngsters at the same time trying to cap violence.
Injongo yethu ngesipho lesi ukuba sisize abasakhulayo ukuba bathole okukwenza njengoba sisazi sonke ukuba iningi labantu kweleZimbabwe kabaqatshwanga. Njalo nxa bengela ndlela zokuchitha isikhathi eziqondileyo basuka baphatheke ekuganeni.
Amaqembu athole izikhabiso lezi ezivele kwinhlanganiso ye-Inspire ngabalisa amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League athele Highlanders eleBulawayo City, eleBulawayo Chiefs kanye lamanye amaqembu amancane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Inspire uJoel Phambano Ndebele uthi amaqembu abawakhethile bawakhethe ngemva kokuxoxisana lenkokheli zezigaba.
The criteria was really community. We chose the community.
Sikhethe amaqembu kaZulu athwele nzima, njalo zikhona ezinye impahla ezisendleleni ezizathi zingafika, siziphi amanye njalo amaqembu angazange athole.
Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaNkwenkwezi ukuthi nxa konke kungahamba kuhle sekuqala le midlalo yezigaba zangaphansi. Inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust, inhlanganiso ebunjwe isizalwane selizwe leZimbabwe uPatience Ndebele Omiki nabanye bakhe elizweni laseNgilandi. Le nhlanganiso iphathisa abaswelayo emazweni ambalwa, njalo kweleZimbabwe sebephathise umphakathi ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukugebha imigodi yamanzi, ukubhadelela abantwana imali yesikolo kanye ukupha izakhamizi ukudla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ase-Afrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni le bakhuthaza abalokhu belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa ku-2017 uzabulala amabhizimusi lozulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.